Panguwa iyo vamwe varu kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane murairidzi weFC Platinum Lizwe Sweswe nechikwata chake havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo Egypt mumutambo wavo wechitatu weCAF Champions League. Sweswe anoti vachange vari pabasa vachishanda vachitarisirawo kuti Kisimisi ichava parombo rakanaka nekukunda mushure mekurohwa mumitambo yese miviri yavatamba makwikwi aya.
Hatina zororo because ne Christmas tetri ku Egypt, saka hatina zororo from here tatonoshanda tichiramba tichishanda nezvimwe.
Mumwe murairidzi wenhabvu Darlington Dodo weCapes United anoti mushure mekutadza kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League, ino ndiyo nguva yekugadzirisa paive pasina kumira zvakanaka.
Mutambo webhora hauperi, tinongoramba tirimo mubhora tichitogadzirira zvegore rinouya, sezvo mukatarisa nguva yatasara nayo kuti gore racho ripere inguva diki diki, uye nguva yatichatanga kugadzirira zvakare pagore racho riri kuteera inenge iri nguva diki diki. Saka tichangozvipoka nguva kadikidiki kuva nemhuri tichipemberera Christmas neNew Year, asi ndinoziva kuti inenge isiri nguva hombe hombe.
Asi mukuru wemahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi webasketball Nyarai Musambudzi ane urongwa hwakafanana newamuzvari Muguni, asi iye anenge akananga kumasvingo.
Tomorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tikuenda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Murairidzi wechikwata chetriangle Taurai Mangwiro anoti kwaanoshandira kure nekunogara mhuri yake zvekuti panguva ino zvenhabvu zvave kumbomira achipa nguva kumhuri yake. Zviri muurongwa zvekare wemutambi wechikwata chenyika chenetball icho chakaita mukurumbira kuWorld Cup Eslan Ndlovu, uyo anoti nguva yakawanda yakapera ari mukamba yechikwata chenyika zvekuti iko zvino achange aine hama neshamwari dzake kuBulawayo vachifara pamwe chete. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball paKisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Atenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera kusanganisira mutambi wetsiva Charles Manyuchi avo vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unotevera vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.